kukurudzira vanhu kuti pane dhosi rechitu richauya iri dhosi 1 rinochengetedza kwenguva inogona kukwana mwedzi mitanhatu 6 months asi panguva pfupi kubva pa 2 weeks kusvika pa 6 months dzinoteera panotarisirwa kuti tichauya zvekare nedhosi rechitu rinotidzivirirei kwenguva yakati rebei saka tinoda kukurudzira vagari vechipinge nechimanimani kuti vachinge vapiwa dhosi rekutanga vazoteera zvekare dhosi rechitu
kwata zvamatumira kunzvimbo idzi
ehe kune vanhu varipo vari kushanda zvikurusa kuti chirongwa ichi chibudirire kune vashandi vana mukoti mavolunteers vazhinji vatinoti mavillage health worker vana mbuya utano vaya utsanana vemumamisha vaya varimo mateams imomo mapartners edu ivo vana WHO varimo zvekare vachiuya vachisapota nana UNICEF tine zvekare malevels kubva padistrict paprovince nepanational varimo vari kusapota chirongwa ichichi tinoda kutenda vanhu vese vari kusapota kuti zvibudirire tine vamwe vakatobvawo kunze kwenyika yedu inoi vakauya kuti vanosapota zvekare chirongwa ichochi saka tine timu yakati simbei iri kufamba ichisapota chirongwa checholera vaccination ichochi
asi pane matambudziko amuri kumbosangana nawo here muchirongwa chenyu ichi
homu wazuru pane vanga vari mumamana imomu nhasi unoyu tine dzimwe nzvimbo dzakaita sevimba nerusutu kuchimanimani dzisiri kusvikika nemota dzakatakura mavhaccine saka pane urongwa huri kurongwa kuti tingasvitse sei maybe kushandisa mahelicopter kuti mishonga ikwanise kusvika ikoko rodhi dzakadhemejeka dzimwe dzacho nhasi kwaita zvekare dambudziko remvura yanaya inoita kuti dzimwe nzvimbo dzisasvikike dzanga dzaakumbosvikika mazuva apfuura
saka ndege dziripo here dzi
pane varipo vari kuti vari kubatsira World Food Program but asati anyatsokubudisa kuti vanokwanisa kuenda mangwana here kana kuti rimwe zuva izvozvi pane musangano uripo wakagarwa uri kugarwa izvozvi kuti zvigoonekwa kuti tingaite sei nazvo asi varipo vari kuti tinokwanisa kubatsira
asi kusvika pari zvino hakusati kwaita hako dambudziko rezvirwere izvo zvekorera nezvimwe zvinokonzerwa nekusamwa mvura yakachena
iyo korera pache zvayo hatisati taiona tinoinzwa iri kumozambique asi mumazuva adarika aya zvirwere zvemanyoka zvinenge zvanga zvava kuti wandei zvisingazosvika zvo palevhel yatingaridze mhere asi zvanga zvava kuti wandei